Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11 gunyana 2023. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuti kusadhaki isisu zvikanonoka zvichakonzera mungapopoto dzakanyanya. Dai yakurubidza sadhaki yagadzirisa nyaya iyi, zvinhu zvisati zvaenda out of control.
Sangano rinopikisa RCCC rinoyambira sangano reSADC kuti rikurumidze kugadzirisa nyaya yeZimbabwe, sezvo nyaya iyi ichigona kukonzera kusagadzikana kukuru kana ikasagadziriswa nechimbi chimbi.
Asi Africa Union kuva nhengo handifungiri pane chinonyanya kubuda. Semaonero angu kungofara hedu kuti tadaidzwa nevakomana vakuru. Asi tisashaya hope kuti tinofarira kuva nhengo yeG20.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kupinzwa kweAfrican Union mugungano reG20 hakuna zvikuru kwazvinobetsera Africa kana Zimbabwe.
Katarisa mukanzuru yadarika, tinoona kuti makanzelas mazhinji akatadza kubata chisungo chekuti kunofanirwa kuitwa kuti kanzela mumwe nemumwe anoita musangano unonzi weward feedback meeting kamwe pamwedzi mitatu yega yega.
Harare Residence Trust inoti pane zvinhu zvizhinji zvaitwa nemakanzura eguta reHarare zvisingadiwi kuonekwa zvichiitwa nemakanzura matsva achangotoreswa mhiko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoyambira sangano reSADC kuti rinofanirwa kugadzirisa dambudziko riri muZimbabwe veruzhinji vasati vaora moyo. Mutauriri webato iri vapromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti kana nyaya iyi ikasagadziriswa nekukurumidza, vanhu vangazotanga kutsvaga dzimwe nzira dzekurerutsa upenyu namagariro avo. Izvi zvinotevera masangano akaongorora sarudzo munyika pamwe nenyika zhinji zvakazivisa kuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Tabata mutauriri weCCC vapromise Mkwananzi kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hapana zvizhinji zvatingakutaurirai kunze kwekuti vanhu ngavagare vakagadzirira, varambe vakatsika vakatsvanya panyaya yekuti aiwa sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, panodiwa sarudzo tsva. Izvi zviri kutiwiriranwa pasi rese, ingava SADC, ingava African Union, ingava ECOWAS, ingava yekumiddle east yo, ingava United Nations, there is consensus yekuti mazuma elections emuzimbabwe anofanira kuitwa patsva zvakanaka. Saka ndopatiri ipapo.
Mukutaura neSADC, CCC inoti kusangano iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu.
Tiri kuti kusadhaki isisu zvikanonoka zvichakonzera mungapopoto dzakanyanya. Dai yakurubidza sadhaki yagadzirisa nyaya iyi, zvinhu zvisati zvaenda out of control.
Sangano reCCC rakange richimbotaura pamusoro penyaya yekuratidzira. Zvichiri muzvirongwa zveCCC here zvekuratidzira?
Nyaya yekuratidzira isi nyaya yeCCC kana ndokurongwa neCCC. Nyaya yekuratidzira inyaya yemacitizens pachezvavo vachizvirongera nekutsutsuma kuburikidza nezvakabuda musarudzo zvisina kumira zvakanaka. Maona kuBulawayo kubhorawo kwakuda kufamba zvakanaka. Wangura ngariri bhora, asi unoona mubhora imomo kuti vanhu havasi kufara. Ende kamukana kavanenge vawana kuti vaungane vanoratidza kusafara kwavo. Zvinova zvinhu zvekuti kana utungamiri huripo unozviti huripo hwakangwara une uchenjeri, vanofanira kuti vakurumbidze vagadzirise zvinhu. Uye neSADC inofanira kukurumbidza kupindira munyaya muZimbabwe ibatanidze zvibatanidze vanhu aitwe nyaya yekuti hurukuro dzesarudzo itsva dzakajeka dzakachena dzisingazoiti honga mupopota dzitange kuitwa nyika inderere mberi.
Vamukwanazi, makambonzwa here kubva kumapurisa sezvo vakataura kuti vari kuda kupa vamwe vanhu mari kana vakavapa information yekuti vavazivise kwamuri? Makambonzwa chinhu kubva kumapurisa?
Hapana chatakanzwa kubva kumapurisa. Hatina chikwereti kumapurisa, hatina chikwereti kundau dzemutemo. Nyaya dzesu dzese dzekunyeva dzataipomerwa dzakapera. Magweta edu akaenda ikoko akanoferefeta akapanduka kuti hakuna nyaya manyepo oga oga. Kana mapurisa acho anambobvira andifonera achiti ndiri kudiwa, vanoziva nhamba yangu, vanoziva pandinogara. Takangoona vaakunyora mumapepa nawo vachiti vane mari yekupa vanhu vanichatibata. And ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe, ndava ndinosangana nevanhu misi nenguva asi hapana ataudza mapurisa kwandiri. Chinova chinhu chakakosha chinoratidza kuti vanhu vari kukoshesa nyika kudarika mari nekuratidza kuti umahugu ari kuiswa nemapurisa vanhu havasi kuwirirana nawo. Mapurisa anoshaya transport yekunobata mbavha, motikari dzakafa, havana bvutsu, asi vane mari yekupa munhu kuti ataura kuti promise mukwanadzo ari kupa. Izvese izvo zvinoratidza kuti mapurisa vanoza focus. Zvinhu zvavanofanira kunge vachiita asi zvo zvavari kuita ari kuita zvavo zvemutapo. Saka aiwa, hakuna nyaya, vanhu ngavasatya, ngavarambe vakafokasa panyaya yekuti tigadzire nyika tiinde musarudzo itsva. Fresh election, a free and fair election ichabudisa mutungamiri wenyika. Zvinova zvinhu zvinosapotwa nesadic neafrican union neinternational community.
Avo vanga vari mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Bato riri kutonga pamwe nehurumende vanoti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka, saka hapana chekugadzirisa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kupinzwa kwesangano reAfrican Union mugungano reG20 hakuna zvakunobetsera nyika zhinji muAfrica kunyanya Zimbabwe. Vari Joyce Ngwenya vanoti mafambisirwo enyaya dzezvekutengeserana nemabhizinisi munyika idzi hakuna kufanana nemafambisirwo azvinoitwa munyika dzichiri kubudirira. Tabata vangwenya, tikatanga nekuvabvunza pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muHarare, umo tinonzwa kuti manga muchiratidza kusagadzikana mapurisa nemasoja vachidzinga vanhu mune dzimwe nzvimbo muguta.
Ichokwadi tiri kuverengawo musocial media neya dzemasoja ari kudzinga vanhu mumakrabhu kana kuti kudai daidzwa kumaparaki. Asi ini handina umbo nezviri kuitika. Ini ndiri munhu asinganyanya hake kufamba-famba mudhorobha paweekend kana kuti usiku. Ngatizive hedu kuti nyaya yaPromise Mukwananzi uye nevamwe vaitaura nezvekuratidzira zvingangodaro zvava kukonzeresa kusagarisika. Asi dzimwe nguva rusha runonyanya kuwanda kudarika chokwadi.
Ngwenya, wakatarisa zviri kuitika unofungei neSADC? Unoona sekuti inoda kuramba kutambira zvakabuda muzarudzo here?
SADC ichokwadi kuti ichasiya vamwe vachiungudza nekuti pane vari kuvhunduka vhunduka voita sevakachengeta mapere mudzimba dzavo. Hongu SADC ine simba rekusvibisa hurumende, asi chavangangoita semaonero angu kumanikidza hurumende yava munangagwa kuti vange vachiwirirana mubatanidzwa neCCC yava Nelson Chamisa. Asi kana takutarisa nezvesarudzo ndinofunga kuti zvingavaremera nekuti sarudzo inyaya inodana mari yakawanda. Handifunge kuti SADC vangada kuti vainveste mumari dzakawanda zvakadai. Asi simba vanaro rokugadziridza zvinenge zvakanganisika zvinonyanya kufambirana neGovernment of National Unity.
Nyika dzemubatanidzwa weG20 dzakatambira African Union senhengo yeG20. Sokuona kwako Ngwenya, zvichabetsera Africa nenzira ipi izvi zvikuru Zimbabwe?
Kuva nhengo yeG20 kunyange iri nyika zvayo iri yega.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vaimbo va meya reguta reblawayo va Joshua Teke Malinga, varemekedzwa neugamba hwenyika. Vamalinga avo vakashaya nemusi wechishanu chapfuura vange vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79. Bepanhau reHerald rinoti mumashoko avo kumhuri yavamalinga, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati dare reCentral Committee yeZANU-PF vakabvumirana kupa vamalinga ugamba hwenyika sechiremekedzo chebasa ravakaita vachirwira kodzero dzevanhu, zvikuru vanorarama neurema. Zuva rokuradzikwa kwavamalinga harisati raziviswa. Sangano reHarare Residence Trust rinoti rinoyambira makanzura eguta reHarare achangotoreswa mhiko kuti vanofanirwa kuziva kuti pane zvinhu zvizhinji zvaiitwa nemakanzura aivepo zvisingadiwi nevanhu. Naizvozvo vanofanirwa kuona kuti havadzokorodzi tsika dzaiitwa nevanhu vavakatsiva mukanzuru. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vagari vemuHarare vakatarisira kuti makanzura matsva atori nzvimbo yetownhouse senzvimbo yokutandarira, vachiti kanzura umwe neumwe anofanira kuita musangano nevanhu vemuwadhi make kamwe pamwedzi mitatu yega yega.
Isu seHarare Residence Trust chatave kutarisira iko zvino ngechekuti patownhouse hapafanirwi kuita nzvimbo yekutandarira kuti makanselers anenge asingaendi kumabasa aya anoswera achimbeya mbeya achitenderera patownhouse achishungurudza washandi wachipinda mumahofisi wachitsvaga zvavanenge vachida. Isusu tarisiro yedu ndeyekuti kansela basa rake nderekumiririra vagari. Chechipiri, kansela ndewe kuona kuti zvisungo zvaitwa nekanzuru zviri kuitwa here nevashandi wekanzuru. Izvi zvinofanirwa kubva kuna town clerk nemamanagers ake ose. Chechitatu chatinonyanya kutarisira ndechekuti iwo makanzelazi paanogara muimba huru yekukurukura mukanzuru wanofanirwa kuita zvisungo zvinogadzirisa matambudziko evagari anosanganisira nyaya dzekuwanikwa kwemvura. Kune nzvimbo zhinji dzagara makore mazhinji dzisina mvura, nguva zhinji yapera tisina kutakurirwa marara munzvimbo dzinogara veruzhinji.
Zvamunoyambira makanzura matsva awa chii, vaShumba?
Tikatarisa mukanzuru yadarika tinoona kuti makanzelas mazhinji akatadza kubata chisungo chekuti kunofanirwa kuitwa kuti kanzela mumwe nemumwe anoita musangano unonzi weward feedback meeting kamwe pamwedzi mitatu yega yega. Makanzelas mamwe acho akatopedza nguva temu yavo yekubva 2018 kusvikira 2023 tichipinda pasarudzo apa wangoita misangano mishoma shoma.
Chikuru chamusingafari nacho pamakanzura amaiva nawo chamusingade kuona pamakanzura matsva awa chii?
Chinhu chakanyanya kunyanyotinetsa pakanzuru yabuda iyi ndechekuti nguva zhinji yavo wakaipedza wachiita hondo pakati pavo, makanzelas achirwisana pachavo, makanzelas achinetsana nemamanagers eguta, uye kuti madepartments mazhinji ekanzuro akanga asina watinoti avo wakapiwa basa zviri pamutemo wanotungamira madepartment masubstantive heads paka pasina. Zvakaita kuti kanzuro irasikirwe nenguva yakareba wasingagoni kuita zvimwe zvinhu zvinofanirwa kuitwa nemasubstantive directors. Chinhu chikuru chatinoda kuti kanzuro iite ngechekutizve wagadzirise nyaya yebilling. Billing yeguta reHarare yashungurudza vagari vazhinji zvekuti iko zvino chiwimbo chaicho mukanzuru chapera. Saka wane basa rekuda kusimudzira mashandiro ekanzuru nevagari paine kudyidzana kune pundutso, kwete kudyidzana kwekufungidzirana nekungogara uita makakatanwa.
Muchidimbu vaShumba, sangano renyu chii shariri kutarisira kubva kukanzuru yenyu itsva yegutare Harare iyi.
Tinoda kuona isusu kunyanya kubva kuutungamiri unenge wasarudzwa nema councillors, mayor na deputy mayor nema chairpersons ema committee. Wachiita zvisungo, wachicherechedza kuti constitution ndo mutemo mukuru wemunyika muno. Constitution yedu inocherechedza kuti tine national government, tine provincial government, tine ma local authorities. Aya ndo anonzi mipanda mitatu yekutongwa kwehurumende yeZimbabwe. Zvireva kuti mupanda mumwe nemumwe unofanirwa kudyidzana nemumwe. Tarisiro yedu ndeye kuti zvisungo zvekanzuru ngazvirege kuitirwa wachitarisa bato rematogerwo enyika kuti isu tiri webato rakati awa ndewe bato rakati. Toita zvisungo zvekuti tinenge tichiti chandasunga ndasunga zvoita sekuti kanzuru yakazvimirira iri payo yega. Kanzuru itori bandiko rehurumende. Zvichireva kuti hurumende national government yacho itorinewo zvainoda kuti makanzuru aite. Izvo tinotarisira kuti kana zvichiunzwa kanzuru ichazvizeya wachizvifambisa negwara rakanaka. Isu tarisiro yedu ndeyekuti vanofanirwa kudyidzana munguva zhinji, kwete kuita makakatanwa pane zvese, kuita sekuti vanhu vari kungopindira mumahofisi kuda kuratidzana masimba. Toda kuti kanzuru ishande.
Avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shimba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakashandisa mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica pakugadzwa kwavo kuva mutungamiri wenyika. Ukuwo bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress richiti kugadzwa kwaMnangagwa kunopfuura kugadzwa kwavamboti vaona pasi pose. MuNewsday mune nyaya inoti kushandiswa nevechidzimai kwezvinodzivirira nhumbu kwakwira zvakusati kwamboita munyika. Zvichinzi vechidzimai vari pakati pemakore gumi nemakore gumi nemapfumbamwe ndivo vari kunyanya kushandisa zvokudzivirira nhumbu izvi. Gwaro rakabudiswa neNational Assessment on Adolescent Pregnancies in Zimbabwe yakabatana neUNESCO neUNICEF rinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitatu chenyika dzinonyanya kushandisa zvokudzivirira nhumbu muAfrica. Yave nguva yenyu vatereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Magadi zvenyu pasi rose. Ini ndinorarama ndiri kuSouth Africa, nyika yeSouth Africa ndichizvarwa chokuZimbabwe. Tinobatikana tichishikana tichinonga svosve nemuromo tiri kuno kuSouth Africa. Vana veZimbabwe tazara kunyika dzevamwe. Nyika yedu ine rusununguko, dei ine rusununguko tagona kudzokera kunyika kwedu. Kuno kwaina tinorarama setakapara mhosva. Asi vaMnangagwa vachingoti vakahwina vakahwina, vaMnangagwa vasadaro so vasadaro. Ngavatiregewo tipindewo, vana vechidoko vapindewo vatungamirire. Ivo vari kutonga vasi kutungamira nyika yedu. Tachemerawo nyika yedu veduwe.
Studio 7 paStudio 7 makadi nebasa guru ramunoita. Ndinoda kutenda nebasa guru ramakandiitira rekuti ndaitsvaga vanabhudhi vangu ndakavawana. Ndakavawana musi wacho uyoyo wakabuda paStudio 7 ndichitaura. Ndakanzwa kufara ende zvakandiratidza kuti Studio 7 inoteererwa nevanhu vakawandisa zvuru nezvuru, mazana nemazana anoteerera Studio 7. Ndakanzwa ndichinzwa manyukunyuku chaiwo because ndaingoti kungoda uchanzwa wamuwanda here munhu anotaka. Zvakandiraidza kuti zvechokwadi vanhu vanoteerera Studio 7 nyika yese. I think 99% inoteerera Studio 7, 1% ndiyo isingateereri Studio 7. nemaitikira akaitika. Ndakanzwa kufara makaita basa. Ndotoenda nebasa gurira munoita murame makadaro.
Studio 7, Studio 7, masera sei, masera sei apo. Aiwa, sasvera. Ini kuona kwangu ka kugumbira kuti vachamisa varambe vakabatirira pa chirongwa chavakatanga nacho basa maelections awa vachitungamidza Sadak kuti vabatire basa rekuti nyaya dzavo dziendere mberi. Zvavayamisi vamwe vakafanana nevemachechi ava ngavambomira kuvaenderere mberi nezvavakatanga nazvo, nekuti vakasadera vanenge vaita senge vari kuzvidza iyo Sadak. Saka ngaape mukana Sadak kana ichavatendera kuisa mashoko ayo mberi, ndo zvandiona zvakanaka inini. Vechechi vava vambomira vaona matira zvakanaka tirikusiya hwina. Zvinotenda.
Handizivi kuti ingava mhosva here yekuti vanhu vari kunyunyuta kuti zvatakaitirwa izvi hazvina kunaka. Kwakuda kuramba vanhu vakangoti mbambamba, kwakutofamba nemapurisa ari ungoti paungana vanhu wozidzai pano, woziva pamusamira, woziva pamusaite sei. Tiri munyika yakaita sei chaizvo? Pane mumwe muteereri akambotaura akati shumba yakuwara ine hasha. It's true. Musi wa23 August makarohwa chaizvo vanhu vezanupf. Saka zvamaa kutoita pakupamba vanhu nekurova vanhu nekusakatisa vanhu ndozvamasarirwa nazvo chete, because mutozviziva kuti ruzhinji rwezimbabwe haruchadi. Please let people go, let people be free in their own country. Imimi vanhu vezanupf mumbori wangani chaizvo? That's why muchizoona kuti dai nhasi uno kuchinzi kune afa ticharidza mhuru rusare zvakamboitika mushona medu. Inyaya yacho iyoyo, regererai vanhu vararame zvakanaka munyika mavo. Vanhu vachida kuratidzira vakutonzi musataura, nyaya yacho imbori yei chaizvo? Munangagwa nezanupf, regererai Zimbabwe. Hamusimi vanhu vezimbabwe megaba inini. We are also Zimbabweans.
Nyaya yekukotyorwa kwekodzero dzevanhu yakatonyanyisa muno muZimbabwe. Mune nzvimbo dzakawanda dzisingakwanisi kunge dzichitoripotwa nyaya idzodzi dzine kunzvimbo dzakaita sekumareserva nekunzvimbo idzodzi. Asi kungoti kumadhorobha ikoko ndokwazviri kukwanisa kuitika kunokuonekwa nenguva. Kuno kwatiri kumaruzevha chako chako hakuna kana anokwanisa kutoripota. Kana ukaripota hakuna kana mupurisa anokuteerera. Kureva kuti mapurisa ose kana vezvemutemo vose vakabatwa nehurumende, hapana kana chimwe chete chinotorerwa matano. Saka vanhu taparara muZimbabwe, tapera basa. Dai vesadhaki vanyatsoongorora nyaya idzodzo dzakuitwa dzaendawo kumusoro kunana United Nations nana African Union ikoko dzataurwa nezvazvo dzakurukurwa zvakanyaya nezvazvo. Vanhu vakawanda vakafa, hapana kana kana chiri kumboitwa. Hurumende iri kuuraya vanhu.
Aiwa, inini zvangu chandiri kuda kuziva, kuda kuziva kuti apa pane chachinjawo here, nekuti isusu vamunangagwa vanoshanduka hatichavapi, because kana ivo vachitaura kuti nyika yakatorwa neropa. Saka kana ivo vachiti tizvo zveruke tiri musango, aiwa vamajonga tinozvimiririra, tinoda isu, because aiwa tatambudzika tiri muno muSouth Africa. Tambudzika isu, tinodawo upenyu, tinodawo shanduko mukati menyika yeZimbabwe, nekuti tingafira kamunyika yeSouth Africa pasina chinobuda, tichishungurudzwa mukati menyika yeSouth Africa.
Ndiri kudawo kuudza vese vari kushora maMPs edu akaselektwa nemacouncillors vari kuti vakaifanira kudai vakaratidzira vasina kundoita swani in. Ndo zvinhu zvanga zvichida zano izvozvo. Hatingarambiri munda makudo nokuti tambodya. No, tinotodzinga togarira zvasara izvozvo. Zanupiyeni vanoda kutonga ega mupariamendi. Mutarisa iko zvino izvizvi maCCMPs akawanika Speaker of Parliament nadeputy ake vose vatoselektiwa, asi vanga vaudziwa kuti tiri kuuya nenguva dzakati. Ivo the maximized nguva iyoyo excuse yavo vaibva vatozvisarudzira vanhu vavo vanoda. Saka veduwei hatingati haungati wabirwa sarudzo, wabirwa pamba pako woenda kundoripota kumapurisa wosiya usina kukiya madhoo, because vasiya usina kukiya futi vanodzoka pone unozodzoka kumapurisa vatora zvimwezve. So we are preserving what we already have. Kuti zvampiwa usaita majority in parliament. Constitution ya 2013 noti president anofanira kuita only 2 terms. Saka munangagwa hakwanisi kuamenda constitution iyoyo kuti aite term number 3, yokuti Yeah, it was 2013 chipo. Ane asipo. This is his last term. Asitika dakuranga kuti ngava ma MPs ngava sa ndetwa sworn in. Zani no sareka amenda zvose izvozvo zvikashaya basa. Saka vedwe zvakaita ma CCMPs nemakanza zvakanaka. Tiri kuchengetedza chibage chedu chasara makudo akauya akatibira chibage asi hatingaramwiri chasara chacho tinotichengetedza tichimirirawo vari kuya kuzotitonga vana mutongi gava ndini Joma apa Jobe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tichienda pamhepo, vanhu vanoita zviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevaviri kana kuti 2122 vanonzi vange vafa mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika munyika yeMorocco nemusi wechishanu. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 2421 vanonzi vakakuvara zvakaipisisa. Canada inoti yatemera zvirango paurongwa hweRussia hunoona nezvezvombo zvenuclear zvinosanganisa kambani yeRussia yeRosatom State Nuclear Energy Corporation. Muna kubvumbi, America yakatemeravo Russia zvirango zvakaita seizvi. Muchikamu chino tinotarisa zvari kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaita musangano mukuru nenhumwa huru dzehurumende yeChina. Musangano uyu wakaitwa muguta reNew Delhi kuIndia, uko vaBiden vakanga vaenda kumusangano weG20. VaBiden vakazivisa kuti vakaita musangano nemukuru wehurumende yeChina vaLin Xiang, avo vakange vari pamusangano weG20. Pavakabvunzwa pamusoro pekusavapo kwemutungamiri weChina vaXi Jinping, vaBiden vakati vaXi vakatarisana nezvinhu zvakawanda zvavari kuedza kugadzirisa, naizvozvo havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu. Zvongo yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinopikisa reTRIPC rinoyambira sangano reSADC kuti rikurumidze kugadzirisa nyaya yeZimbabwe sezvo ichigona kukonzera kusagadzikana kukuru kana ikasagadziriswa nezvechimbi-chimbi. Uye imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kupinzwa kweAfrican Union mugangano reG20 hakuna zvikuru zvakunobetsera Africa kana Zimbabwe. Harare Residence Trust inoti pane zvinhu zvizhinji zvaiitwa nemakanzura ekuta reHarare zvatisiri kuda kuona zvichiitwa nemakanzura matsva achangotoreswa mhiko. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ichikusiya muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.